to the world again. We are good now, we are good now, we are good now. Proud of my country, Zimbabwe. One who has which I talk to Tipambwe. Big Wakwa Yakache, Nase Chivanze, Tirivene, Vene. Proud of my country, Zimbabwe. One who has which I talk to Tipambwe. Big Wakwa Yakache, Nase Chivanze, Tirivene. Tino Simuza Mureza, Titira Tiza Kupenya. Dina by Dina, Uchiva Kwamusha. Wayo, proud of Zimbabwe. The neighbor you proud of Zimbabwe. Were you proud of Zimbabwe? The neighbor you proud of Zimbabwe.
Ragazumotso Akanitabuka. Is it Chikara go to Tabuka? Time Bose was in the Amnamunda. Now Tabulingana Natamuka Tapu Mixa, Takati Master, Mapurisa, Avaskurara, Karakovaka, yeah. A Taimundo Mea. Katsatapa Ngadimbono rapa vemberengwa kana pane mukana Ngadimbono rapa vagare mara Katsatapa Ngadimbono rapa vemberengwa kana pane mukana And I'm proud of my country Zimbabwe.
Proud of my country Zimbabwe. Wangu wazichaita kiti pambwe. Mikwakwa yakachena sechivanze. Tirivene vene. Proud of my country Zimbabwe. Wangu wazichaita kiti pambwe. Mikwakwa yakachena sechivanze. Tirivene. Tino simuza mureza. Tichira tiza kupenya. Dina by Dina. Uchiva kwa musha. Wayo proud of Zimbabwe. The neighbor you proud of Zimbabwe. Wayo proud of Zimbabwe. The neighbor you proud of Zimbabwe.